vaGeorge H.W. Bush vakatungamira America kubva muna 1989 kusvika 1993. Vakamboitawo mutevedzeri wavaRonald Reagan avo vaive mutungamiri weAmerica kubva muna 1981 kusvika muna 1989. Kubva muna 1990 kusvika muna 1991 vaBush vakatungamira hondo yekutanga neIraq kana kuti First Gulf War apo America yakarwisa nyika iyi mushure mekupamba kwayainge yaita nyika yeKuwait. Mutauriri wehurumende vaNick Mangwana veZANU PF vanoti hurumende iri kuchema nemhuri yeAmerica mushure mekushaya kwavaBush.
Nyika yeZimbabwe inodyidzana nedzimwe nyika haino ichida kugara zvakanaka urugararo nedzimwe, haina chakaipa chakaitwa navaBush. Tinochema newo kuAmerica nokurasirwa kwavaitwa nomutungamiri wavo.
Shure
kumangagwa iyoyo kuti pane pamunofanira kubatana semhuri. KuAmerica vane mapato akasiyana siyana, madhemokrasi, marepublicans, asi kana vashaikirwa nomunhu akari purezidendi wenyika yavo vanobatana. Ishuu redu kuti vana vezimbabwe vane chidzidzo chokuti pane pamunofanira kubatana panonzi manational cohesion issues. Sechiitiko chakaita saichii tinofanira kubatana. ZANU PF yakatozviratidza pakashaya vatsangirai kuti tinoisa zvamatongero enyika kunze tobatana sevanhu vamwe chete. Makaona vatsangirai vachipuwa status funeral kuratidza kubatana. Tinochidzidzo chatofanira kuti vana vadiki vautungamirowo mapato munomuZimbabwe sana vachamisa vave neruzivo kuti pane panofanira kubatana vanhu kana paitika chiitiko chinonzi national issue.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaNkululeko Sibanda vanoti vaBush vacharangarirwa nemabasa mazhinji avakaita vari pachigaro.
Tinoda kuchema kamwe chete nemhuri yemuAmerica nekushaya kwaita imbwa mutungamiri wavo. Tinoti ngavanyaradzwe nekuti inzira yeduwo tese. VaBush vaiva munhu wekuti vakabatsira kupedzisa kurwisana kwaivepo pakati peRussia neAmerica yainzi Cold War. Zvinova zvinhu zvakaita kuti pasi rino ritange kuona kuti paite runyararo, parege kugara paine kuda kukwisana kwakaipa. Ndinofunga kuti ngadzidzire kuti ukatungamira zviri kuti unofanirwa kugara uri pachigaro kusvika washaya. Unogona kutobuda pachigaro ukararama upenyu hwako hwakanaka uye uchiremekedzwa nevanhu venyika mako. Nekutizve hazvinei nekuti mutungamiri aimbovawe bato ripi, chakakosha ndechekuti anga ari mutungamiri wenyika. Vanobatwa zvakanaka uye vachichengetwa neuremu hwaunokodzera.
Vakambove mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vanotiwo pasi rose riri kubatana nemhuri yavaBush mukurangarira mabasa avo.
Tiri kumira navo tichichema nekushaikirwa kwavaitwa nemukuru wemhuri, kwete kwavaBush chete bati mukuru wemhuri yeAmerica, nokuti vakamboita mutungamiriri weAmerica ka. Saka isu pachivanhu pedu tinochema, hanzi munochema nevanochema. Mukauya kumusha kwangu kwandinobva tinoti wafa wanaka.
Muzvinafundo anodzidzisa muAmerica Dr. Moses Rumano vanoti chidzidzo chikuru pamusoro pekushaya kwavaBush ndechekuti vanhu vanofanira kuita mabasa akanaka avanozorangarirwa nawo.
Chidzidzo chandinokwanisa kuona ndechekuti ngatishandei zvakanaka panguva yatinenge tapuwa naMwari kutungamirira. Ngatitungamirirei vanhu zvakanaka. Vanhu vaMwari haadi vanhu weduba. Tinozoreva kuti magumo eupenyu fanika zviri kuitika pana vaGeorge Bush. Izvi zvinorangidza kuti vanhu vari kuvachema vachirangarira zvakanaka zvavaita kune nyika yavo uye nenyika dzakatenderedza.
VaBush vachaitirwa munamato kuCathedral, Washington DC, mutumbi wavo usati waendeswa kuTexas kunoradzikwa, uko kwakaradzikwawo mudzimai wavo muchakabu Barbara Bush. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Marvelous Mshanganya huye.